mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina chivabvu 28 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 hwakanga hwakwira nechitatu manheru kusvika pazana nemakumi matatu nemaviri 132. Vanhu vari munzvimbo dzekuchengetera vanhu vari kubva kunze kwenyika vanokurudzirwa kuti vangwarire kutapurirwa utachiona hwecoronavhairasi pavanenge vari munzvimbo idzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nyanzvi munyaya dzezveutano iri kukurudzira vanhu vari munzvimbo dzekuchengetera vanhu vari kubva kunze kwenyika kuti vangwarire kutapurirwa munzvimbo idzi utachiona hwecoronavhairasi uhwo hunokonzera chirwere checovid-19. Dr. Edgar Munatsi vanoti vanhu vanenge vakachengetwa munzvimbo idzi mushure mukupinda munyika vanofanirwa kutevedzera kurudziro yekuti vasagari padyo napedyo kana kuti vaite social distancing kuitira kuti vasatapurirane chirwere ichi. Izvi zvinotevera mashoko ebazi rezveutano ekuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 hwakanga hwakwira nechitatu manheru kusvika pazana nemakumi matatu nevaviri kana kuti 132. Izvi zvinotevera kubatwa kwevanhu makumi vasere nevatanhatu nechirwere ichi kuBidbridge, Harare neMasvingo. Pavanhu vose vabatwa neCovid-19 muZimbabwe, munhu mumwe chete pavanhu vose ava ndiye akatapurirwa chirwere ichi munyika. Asi vamwe vose ava vane chirwere ichi vanhu vakabva kuSouth Africa nedzimwe nyika. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu West Studio 7 abata Dr. Munatsi.
Kukwira kwaita vanhu vabatwa necoronavirus muZimbabwe, kunyanyanya kubva kwasvetuka manhamba kwatanzwa kwaitika nhasi kuti kune vanhu 76 vatsva vabatwa necoronavirus. Zvinopa mibvunzo yakati wandei. Zvimwe zvacho zvinogona hazvo zvakanaka kuti vanhu ava kana kuri kunzi pachokwadi vanhu vakanga vaine coronavirus vachibva kunze kwenyika vachibva vaiswa pakwarandaini ndokutestwa ndokuwanikwa vaine coronavirus.
Kune vanoita zveutano zvinonzi zvakanaka nemhaka yei, Dr. Munatsi?
Zvinenge zvakanaka kuitira kuti coronavirus isatekeshere kwanga kuchaenda vanhu ivava. Asi mumwe mubvunzo mukurukuru watinogona kubvunza ndewekuti vanhu ava vanogona kunge vabata coronavirus mumakwarantine centers umu, nekuti tanga tichinzwa mazuva apfuura yakuti makwarantine center yedu ane dambudziko, hakusi kuitwa social distancing, vanhu vari kungosanganiswa pamwe chete. Saka izvozvo zvinonge zvisingafaniri kunge zvichiitika kana kuri kunzi makwarantine panze pekuti aderedze coronavirus. Dzotova izvo nzvimbo dzekuitira kuti itekeshere iwane vanhu vachibatwa necoronavirus mumakwarantine centers zvinenge zvisingafadzi.
Kune vanenge vari munzvimbo idzi kana kuti makwarantine centers, munokurudzirawo kuti vaite sei sachiremba kuchengetedza utano hwavo?
Yambiro yatinopa kuvana veZimbabwe vese vari kudzoka zvavo vachiiswa makwarantine center ndeyekuti ngatisarivarei zvese mitemo yekuti ngatirambe tichigeza maoko, ngatirambe tichiita social distancing. Onai manhamba evanhu vari kubatwa necorona mumakwarantine ati wandei. Vanhu ngavasarivare, ngatirambei tichirwisana nechirwere ichi kuitira kuti tisapararire.
Mubvunzo wekupedzisira, Dr. Munatsi, tiri kuonawo kuti vamwe vari kutiza imo mumakwarantine centers machomo, vamwe vachijamba bhodha. Hazvitokonzerawo here matambudziko kune vamwe vari munyika izvi?
Zvekuti vamwe vanenge vachitiza makwarantine center nekujamba mabhodha zvinokonzera dambudziko rakakura nekuti chirwere chekorona vamwe vanogona kunge vasina masymptoms zvachose vasingatokosori asi vachizokwanisa kutapurira vamwe kwavanenge vaenda uko. Saka zvakakosha kuti vanhu vanenge vachidzoka kubva kune dzimwe nyika hurumende iteste vanhu ivavo.
Tichitarisawo kuti vakawanda vari kunzi vabatwa nechirwere checoronavirus ava vari munzvimbo dzakatarwa nehurumende kuti vange vachichengetwa imomo. Hongu hurumende inenge yakutiwo vaya vane mari vanogona kuenda kumalodge kana kune dzimwe nzvimbo dzavakasununguka kuenda. Asi muri kukurudzira kuti hurumende iitewo sei iko kune veruzhinji vasingakwanisi kuenda kweshoroma uko?
Tinokurudzirawo hurumende kuti vagadzirise mumaquarantine center kuitira kuti tisawane dambudziko revanhu vanenge vachichema chema kuti tivatiza nekuda kwekuti hamugarike. Nekuti tingazoita dambudziko guru kudarika zvatisi kutoona izvozvi.
Dr. Edgar Mnatsi vange vari parunare kuBritain naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, veAfrica Centers for Disease Control and Prevention vanoti vanhu vanodarika zviuru zana negumi nevapfumbamwe vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica, uye vashaya vadarika zviuru zvitatu nemazana mashanu ane makumi mapfumbamwe nevana 3,594. Vapora vadarika zviuru makumi mana nevasere 48,000. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose hwadarika mamiriyoni mashanu nezviuru mazana mashanu 5.5 million. Johns Hopkins University yemuAmerica, iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose, inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana matanhatu 1.6 million. Nezuro Maneru, vanhu vafane chirwere ichi muAmerica vakadarika zviuru zana kana kuti 100,000. Pasi rose vanhu vafane chirwere ichi vanodarika zviuru mazana matatu nemakumi mashanu 351,000, asi vapora vachidarikavo mamiriyoni maviri nezviuru mazana matatu 2.3 million. Sangano idzva rakaumbwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa kuti ribatsire vana veZimbabwe vanoshaya vangadai vari kutambudzika munyika iyi. Nezuro rakapa zvekudya kumhuri dzevasingaone dzinodarika makumi mashanu. Mhuri idzi dzanga dzichimborarama nekupemha mumigwagwa yeguta reJohannesburg, izvo zvakamiswa pakavharwa nyika iyi. Mukuru wesangano reZimbabwe United for Progress vaKenneth Mapesa Mandaza, vanove zvekare mutauriri webato reZANU-PF mudunhu reSouth Africa, vanoti vakatora danho iri mushure mokuona kuti mhuri idzi dzakange dzape kutambudzika zvakanyanya nekuda kwemutemo unorambidza kufamba-famba kwevanhu muSouth Africa senzira yokudzivirira kupararira kweCOVID-19. Ngati zvoye vachitsanangura murukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Zimbabwe United for Progress vaona zvakakodzera kuti tiende tinopa avo vasingaone vanogara mukati meJohannesburg vachibva kuZimbabwe. Izvi zvakonzerwa nekunge taona kuti mhuri idzodzi hadzisina vari kudzibatsira kuburikidza nekunge vasisakwanise kubuda mushure mekunge kwaiswa mitemo yelockdown iyo inorambidza vanhu kuenda kunze vachinopema. Vazhinji vavo vanorarama nekupema mumastreets nemunzvimbo dzakasiyana-siyana, asi nekuda kwelockdown izvo hazvina kunge zvichikwanisika zvichiitika. Naizvozvo vazhinji vachona vanga vasisina zvokudya. Vazhinji vari kutambura nekuda zvokupfeka pamwe nezvokufuga. Saka isu mushure mekunge tanzwa matambudziko iwaya, taona zvakakodzera kuti tiende tinovapa zvekudya vakwanise kuwana chinovararamisa pane inonguva apo veruzhinji vari kushaya chekudya mushure mekunge kwaiswa mitemo iyoyi iri kuita kuti vanhu vagari mudzimba vasingaende kumabasa. Saka izvi ndo zvaita kuti tiende tinobatsira tanzwa kuchema chema kwanga kuchiita vazhinji vavo.
Idzo mhuri dzamabatsira idzi dzatambira sei rubatsiro rwavamandazi?
Mhuri dzatabatsira nezvekudya dzatambira nemufaro kudya kwavapiwa ikoko, nekuti zvauya panguva iyo yavanga vasisazive kuti ramangwana ravo vachange vachiwana chikafu chichibva kupi. Naizvozvo vapa kutenda zvikuru kune avo vakauya nepfungwa iyoyi yekuti vakwanise kubatsirika nekuwana zvekudya. Vapa kutenda zvikuru kune vanga varipo, pamwe nekutenda vakabatsira kuti izvo pawanikwe izvo zvinhu zvatakwanisa kunge tichivapa nhasi.
Mune vamwe vamuri kushanda navo here mukubatsira uku?
Veruzhinji paruzvino havasati vanyanya kutibatsira isu veZimbabwe United for Progress. Kuda vatakataura navo nevatakasvikira kuti vatibatsire nerubatsiro havasati vava nechavangatipe. Asi tinotarisira kuti mune ramangwana veruzhinji vachatibatsira, nekuti danho iro riratatora idanho rakakosha zvikuru sei kubudikidza nekuda kubatsira mhuri dzeZimbabwe dziri muSouth Africa idzo dzisiri kubatsirwa nehurumende. Chikurudziro yatiri kupa kune vana vose veZimbabwe vangari vari kunze kwenyika kuti ivo kana vachiwana, kune vamwe vedu vakawanda vasiri kukwanisa kuwana chekudya pane ino nguva, ngativabatsirei. Uyezve ngatisvitsei shoko kwavari rekuti iro kune Zimbabwe United for Progress iyo yazvipira kuti ikwanise kunge ichibatsira mhuri dzeZimbabwe. Saka veruzhinji tiri kungokumbirisa kuti ngavaise ruoko rwavo muhomwe vabatsire veZimbabwe United for Progress, pamwe chete nekusvitsa mashoko kune avo vangangodaro vasati vanzwa nezvedu, nekuti ishuwo yedu kuti tikwanise kunge tichiibatsira mhuri dzeZimbabwe dziwane kugara kwakarurama uye zvevasatyore mitemo yelockdown kwavanenge vari.
Avo vange vari mukuru wesangano iri vaKenneth Mapesa Mandaza, vanovezve mutauriri webato reZANU PF mudunhu reSouth Africa. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Mukroniko mune nyaya yevanhu makumi manomwe nevatanhatu vakawanikwa vaine chirwere checovid-19 kuBadbridge Masvingo neHarare. Vazhinji vavo vakange vadzoka kubva kuSouth Africa nekuBotswana. MuZimbabwe vanhu vane chirwere ichi vave 132. Daily News rine nyaya pamusoro pevaimbo vegurukota rehurumende uye vari nhengo yeZANU PF Politburo vatsvinga Dhuve vari kukurudzira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti vaumbe hurumende yomubatanidzwa kana kuti Government of National Unity nemapata anopikisa kuti nyika ienderere mberi. ZBC News Online inoti vanhu vana vakafira panzvimbo yakaitikira tsaona padyo neGweru, vamwe vashanu vakakuvara zvakaipisisa mushure mekukudubuka kwakaita motikari yerudzi rweToyota Wish mavakange vachifamba vari. MuHerald hurumende inoti kuchengeta munhu adzoka kubva kunze kwenyika asina kuenda kumbotochengetwa achiongororwa kana aine utachiona hwecoronavirus yave mhosva. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Sepa studio 7 ini ndinowira neidea yema teachers mienza yaro kuramba kuenda kubasa kana zvese zvakakumbira kuti zvisadzidziswa zvisina kusadzidziswa, because ishuwa this government ya approve kuti ikuramba ichingoita zvinhu zveumbimbindo ngaichingoenda nezvinhu zveumbimbindo kachete ichingoenda, which is a wrong thing. Hakuna nyika inotungamirwa ichiitwa zvinhu madakanana arikudwa nega. Hakuna saidi dzavari kumboita zvinhu zvakanaka. every corner of the country ichema, every department, every city iriku kumbwenda kuti apa hapana kumira zvakanaka, apa hapana kumira zvakanaka. Chavanogona kungotengera mazimota akanaka vachitambisa ma hefty salaries avo. Isu vanhu vese vanhu vachitambura, hapasina chinhu chakanaka chagadzirwa kungonzi vanhu ngavavhure zvikoro. Zvinovhurikwa chii tichiisa vana vedu pariski? Takabereka isu hatidi vana vedu vanoenda pariski yecoronavirus, as long as mastandards aine asina kugadziriswa anodiwa. Kana vachikoniwa kuzadzisa mastandards iwayo, it is better kuti vabude muofisi vape umwe munhu anozvigona.
Makadini makadini vashamarari vesn7 vachingamidzawo mhuri yezimbabwe yese. Ini ndinoitwa Brighton Machona, ndiri kujobek. Ndinoda zvangotaurira pamusoro peavo hanzi vamavhima vanotaura kuti hanzi hakuna munhu achafane nzara. Hurumende iri mubishi rekuunganidza mari kuti ibatsire varombo. Lockdown yava ne2 months vanhu vachitambura, vanhu vasina munhu anoenda kumabasa. Hurumende yavo iyoyo ingori mubishi. Vanhu vanodya bishi here? Chipatapata chinodyiwa here? Vanoda kuzopedza gadziriro rini? Lockdown yacho zvaya kutongota seichapera 1 vachingovimbisa vanhu nhema. ZANUPF yakundikana, ngavangotaura kuti vakundikana. Havazvikwanisi zvavanotaura zvavamunyepera vanhu. Nzeve dzanzwa nokuudzwa manyepo. Vanhu vezanupf ngavatiitire mushe uye vaone vana vezimbabwe sevanhu vane njere vanofunga, kwete kuramba vachipatisa vanhu. Tonga nokutungamira nyika vakonewa nemutungamiri wavo. Ngavasashungurudze vanhu.
Mangwanani akanaka vashamarari vestudio 7 nevateereri. Ini ndinonzi John James, ndiri kuno kuSouth Africa. Ndinoda zvangotaura pamusoro pezviri kuitika kumusha kwedu. Ndakanzwa mutungamiri wenyika, mutongi wenyika kuti mutungamiriri, achiti iye zvirango zvakatemegwa nyika Zimbabwe zvipara zvibviswe. Ini zvino zvakandikatamadza chaizvo. Ndichiwa angati zvirango zvakatemegwa nenyika dzokumadokero dzatisina ukama nadzo zvibviswe. Iye achitadza kubvisa zvirango zvaari kutemera vana veZimbabwe. Matransport operators, mabus companies nevane makombi avo zvaari kuvatemera, ngaatange abvisa zvirango izvozvo kaida kuti zvirango zvaanoti zvakatemegwa nyika nenyika dzokumadokero zvibviswe. Ndatenda hangu.
Makadini Studio 7, makadini mhuri yose yeZimbabwe, matima nenyika. Nai vanhu veStudio 7, ndine mubvunzo kwamuri imini. Munoti mashoko amunoshandisa ehurumende, munoti aya ndiwo mashoko atapiwa mvumo nehurumende kuti tishandise. Ko amunenge musina kupiwa mvumo acho munoda kuti tizoziva sei? Saka journalism yenyu imini yatova biased towards hurumende kaimini. Yatova biased towards propaganda yehurumende, nokuti mashoko anongotaurwa nehurumende inenge iri propaganda. Ko zvimwe zvacho izvi zvavanenge vasina kukupa imvumo yekushandisa tinozviziva sei? Taakutanga kunyumwa-nyumwa kuti Studio 7 munenge maane ruoko rwehurumende rwaakushanda mamuri. Studio 7 yanga yakambomakwa nehurumende nekuti yaitaura zvose zvaiitwa nehurumende, zvavanenge vapiwa mvumo kana zvavanenge vasina kupiwa mvumo, vachiita critical analysis yemadecision ehurumende. Iko zvinezvi mava kungoti ndoo mashoko atapiwa mvumo nehurumende kushandisa. Imika.
Hurumende yedu iri kuonawo here zviri kuitika parizvino? Iri kuonawo here zviri kuitika here kuchipinga kwavana kondo? Vanhu kwai vari kutorerwa nzvimbo dzavo dzavakagara kubva makore nemakore nemakore. Kwai vari kutorwa nzvimbo idzodzo, kwai vanoda uri manzungu nemabhanana. Nzungu nemabhanana zvakakosha kudareka munhu akagwa hondo, kudareka munhu akaisa vhoti kuZANUPF. Dene vada nyaya yekuti vanoda kurima mabhanana imomo, havaizaifanirwa kudzinga vanhu. Zvavaifanirwa kuita, vaifanirwa kuti vagara pasi nevanhu vanogara imomo, vavatsvagire nzvimbo kana kumuminda mavo imomo, vavataure kuti nhai kana muchida mari rimai mabhanana makadai. Vachivagura nzvimbo, vachingopinda vachiita masection maresettlement imomuya, vachirima mabhanana nenzungu, vagotengesera makambani achona anoda mabhanana nenzungu wavo. Kwete kuti hurumende inotsvaga vanhu, ndosaka vaiti we are open for business, kufamba vachitora zvinhu zvevanhu. Kumapurazo vavakatora varungu awa ari kuitiwa chii? mapurazi wao. Isusu kana takatarisa mana takuona kuti okay vanhu vechindau havasi vanhu veZimbabwe ndo zvatakuona manje. Vakunetswa vanofira nyaya yana yana ndau maningi stora ndiyo vakufira. Tikatarisa kuchiredzi ndizvozvo vanhu vari kutorerwa mapurazi vari kutorerwa nzvimbo dzavo mavakagara imomo vari kuendesewa kunzvimbo yatisingazivi kuti vari kuenda kupi ndizvowo here izvozvo ko vanogwira kodzero dzevanhu munoti kudivo.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
VOA Africa Zimbabwe yave kuenda pamasaisai matsva pasatellite anoti SES5 KU band ne C band transponders. Munokwanisa henyu kuramba muchitinzwa pamasaisai eIntelstat 20 kusvika mwedzi unouya chikumi 30. Kana muchida kunzwa zvizere kuti munotibata sei, endai paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ticharamba tichikupai zvirongwa zvamunofarira, asi iko zvino pamasaisai matsva amunokwanisa kunyatsotibata.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vaudza kambani yesocial media yeTwitter kuti vanogona kuivhara pamwe chete nemamwe makambani esocial media. Izvi zvinotevera mushure mekunge vanhu vaudza Twitter kuti ibise zvakange zvaiswa paTwitter navaTrump vachiti ndezvemanyepo. Twitter yakaramba kubvisa mashoko avaTrump, asi yaisa chiziviso pasi pezvakange zvanyorwa navaTrump ichiudza vanhu pekutarisa kana vachida chokwadi. Izvi hazvina kufadza vaTrump avo vati vanogona kuvhara makambani eTwitter. Vanodzisa zvokutapa nhau paIndiana University muPennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vaudza Studio 7 kuti vaTrump havana simba rokuvhara makambani ezvenhau nekuti vatori venhau nemakambani aya akachengetedzwa zvakasimba nemutemo weFirst Amendment. Tabata muzvinafundo Stan Mukasa kuti vatiudze nezvenyaya iyi.
Vanoda kuvhundutsira vanhu vasingabvumirane nezvavanotaura. Twitter isocial media yevanhu wese, saka ivo vanoishandisa kutumira manyepo avanoita zvinhu zvakawanda chaizvo. Pane manje pfungwa yekuti dai zita ravo Twitter yao ibiswe ngekuti vakutozonyanyisisa kunyepa. Zvimwe zvinhu zvacho zvavakunyepa zviri kushungurudza vanhu vakawanda chaizvo. Manje mutungamiri weTwitter ati havakwanise bakuibisa. Chikonzero ndechekuti wakamboibisa gore rakapera, wakathreatenwa Trump ane masupporters vanothreatena violence. Saka ndofunga anotya zvaangazoitwa chaizvo nemasupporters aTrump. Saka akazouya nepfungwa dzekuti anoregera Trump aende neTwitter yavo, asi pavanenge vanyepa vanoisa inonzi link, enda kulinki unozoona zvechokwadi.
Izvi zvinogona kuitwa vanhu vakasiyana siyana here kana kuti izvi zvavakungoitwa vaTrump badzi?
Izvi zvinogona kuitwa vanhu vakasiyana siyana, asi zvavaTrump zvavanyanyisisa chaizvo. Yes, Twitter nemama social media anogona infecting those ari kukurukudzwa kuti waitwe waite waiongorore chaizvo mamessages aya, especially panyaya yenhingiriko yeCOVID-19 virus. Pari kuya mashoko mamwe anonyepa nevirus iyi. Saka masocial media zvino wakuisa inonzi fact check. Ndezvokuti kana waverenga zvanyorwa zvacho unopuwa link yekuti chienda kulink yakati paunozoona chokwadi chacho. Kumwe kunyepa kwavo kuri kushungurudza vanhu, kumwe ndokunyepa kukukanganisa vanhu. Saka inew method yejournalism. In fact haasi masocial media ega, asi newe radio newe television wari kunzi ongororai chaizvo zvamuno broadcasta izvi zvinotaurwa nevakurawo. Kana zvisiri zvechokwadi, chitaurirai vateerere kuti chokwadi chiri papi. Saka tikuona kunana CNN, kunana MSNBC kuti ndozvava kutangisa kuita inonzi fact checking journalism.
Ndavana kuti vaTrump havana kufara nezvaitwa neTwitter izvi.
Havana kufara.
Vakachichidzira Twitter. VaTrump vanogona kufara kambani yeTwitter here kana kana kambani zvayo?
Havazvigone ba. Vanongotaura zvinongobuda musoro mavo. Havana basimba racho. Majournalists nemanews media vanochengetedzwa. Vakaprotectwa neinonzi First Amendment. Wakapai nunzi executive order ikuvara ma social media iwa ma social media asha wakaenda kukoti ma koti wano watara wa Trump kuti maita zvisiri pamurao awana basi mbairo.
Muchiri ipapo Professor Mukasa, regai ndimbodzokera panyaya ye social media. Tinoona simba rainaro kuti rakaenzana nemakambani emapepanhau nemakambani enefenyuro makuru akasiyana-siyana. Ingabatwa sei social media kana tichienzanisa nemakambani emapepanhau neenefenyuro?
Zvinonetsa chaizvo. Mutungamiri weFacebook anonzi Mark Zuckerberg akambounzwa kuCongress achibvunzwa kuti pane Congress chaingaite here. Congress inokwanisa here kuya nemitemo inocontrola ma social media? Asi hapana zvakambobuda ngekuti simba reFirst Amendment ka rinenge bhebhura chairo. Rakaoma zvekuti ma social media nema newspapers ese akachengetedzwa pamutemo weFirst Amendment. Hapana chingatomboitwa ngekuti munyika muno mune inonzi marketplace of ideas. Ndokuti regera munhu ane zvaada kutaura ataure. Kana usingabvumira nezvataurwa nemunhu iwe chitaura zvako, then wanhu pavanenge vachiteerera vanoona zvanyepwa nezvataurwa nanhingi wozotaura iwo pachavo kuti chokwadi chiri papi.
Avo vange vari vanodzidzisa zvekutapa nhau paIndiana University muPennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vari parunare neStudio 7. Kanobva kuna Simon Chimbetu pakati pegungwa. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 hwakange hwakwira nechitatu manheru kusvika pazana nemakumi matatu nevaviri 132. Vanhu vari munzvimbo dzekuchengetera vanhu vari kubva kunze kwenyika vanokurudzirwa kuti vangwarire kutapurirwa utachiona hwecoronavhairas pavanenge vari munzvimbo idzi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.
Soku isika tise.